A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, December 18th, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about preparations by members of the diaspora community of going back home for the festive season.
Dozens of Zimbabweans are trooping back home from various countries throughout the world, but the busiest port of entry is the Beitbridge border post, where long queues are forming.
Despite the harsh economic conditions in Zimbabwe, many say they will brave the intermittent power cuts and the host of problems that the country is facing just to be with family and friends in the true tradition of the Christmas spirit.
However, some in far-flung countries like the United States, Australia, the United Kingdom, and other countries would rather send money to their relatives than travel back home.
Tonight, we want to hear your thoughts on this issue.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077, and as usual, we call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 o'clock p.m.
We are also live streaming the show right now on our Facebook pages, VOA Zimbabwe, VOA Ndebele, and VOA Shona.
Let's take a quick break. We'll be right back. Yes, thank you so much. Lamhlanje ke Zulu kandaba sikhuluma ngodaba lwe lwamalungiselelo abantu abahlala phandle kwelizwe okuphenduka elizweni besiyahlangana lezihlobo labangane ngesikhathi sekhefu leli elekhisimusi. Ye, siyazi ukubana hayi umumo wezomnotho awumanga kahle okubangela ukuthi abanye bethi hayi ukuthi ngiye khona ekhaya lapho kungela magetsi okungela manzi lokunye okunjalo. Abanye bathi hayi kungaze kube njalo ekhaya kusekhaya. Sibabonile ye baningi bayahamba ekhaya. Sikhuluma nje emngceleni weBeitbridge eSouth Africa, kugcwele indwendwe zichaya khonale abantu besiya ekhaya. Njalo siyazi ukubana kwamanye amazwe lakho okufana langapha kwele Melika, kwele Britane, Australia, lamanye amazwe akhatshana khonale, abantu bathi hayi ngcono sithumeze imali kulokuthi thina siyefika, ngoba hayi siyazi ukuthi kulobunzima imali leyana kade izaphathisa kulokuthi iphelele yonke kundizamtshina. Njalo ke abanye bathi bona hayi lanxa sihlala khatshana khona ngale siyahamba, kungangcono ufike ungela yona indibilichi yokuthenga kona isinkwa kumbe kuyini ube usu, kodwa uyabe ubone abanye. Njalo lesikhathi lesesekhefu lekhisimusi abantu bajanile ukuthi bayahlangana izihlobo labangane bexoxisana bejabula kunjalo. Yiko ke lamhlanje sifuna ukuthi sixoxe lani ke lisiphe imbono yenu lisitshele okwenzakalayo. Jonga
hongu vadiwa watereri nevatariri, nasi muchirongwa chedu chediaspora tiri kukurukura nezviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika, mungava muri muSouth Africa, muno muAmerica, kuBritain, kuAustralia, kuBotswana, Mozambique. Kana imi muri muZimbabwe, pindai muchirongwa ndechenyu. Nasi tiri kutarisa nezvekudzoka kuri kuita vakawanda vari kuenda kumusha kuti vange vari pamwe chete nehama neshamwari pazororo rino rekisimusi rinobva rangobatanidza negoredzva. Vamwe vari kuti aiwa matambudziko ari kumusha ekushayikwa kwemafuta edzimotokari, kushayikwa kwemagetsi nezvimwe zvakadaro. Tinonaona pamwe chete nehama dzedu neshamwari variko. Kana variko ikoko vari kukwanisa kurarama, chii chinotarisirwa kurarama? Vamwe avo asi vari kune dzimwe nzvimbo vari kure sezvataurwa nehama yangu Chris Gande. Hanza vari kuti hatichangokwanisa kutumira dzemari. Kune vamwe vari kukwanisa kuenda nokuti vanga vakakwanisa kuchengetedza mari dzekufamba kuti vanga vachienda ikoko, nokuti hazvizoita kuti vasvika kumusha ongosvika ari maoko chete. Aiwa, unofanira kuti vasvika ikoko isitobva tangodaidzirwa kuti vambozha vauya tombomisawo zvataa tichiitawo zvimwe zvitombokutandadzai. Saka kuti munge muchitandadzika munofanira kunge muine dzimari muhomwe. Tanzwa kuti paborder post yebait bridge ndo pane pari kuti remerwei nekuwanda kwevanhu, asi Zimura inonzi yagadzirisa dambudziko iroro kuburikidza nekuisa vamwe vashandi vanokwana kuita 80. Tanzwa bepanhau rechronicle vachitaura kuti Zimura yaisa vashandi vanokwana kuita 80 pabait bridge kuwedzera pane vanga varipo kuti zvinhu zvinge zvichireruka mafambiro evanhu, nokuti mitsetse iri kunzi yatirebei ipapo. Tinotarisa kuti zvicharerutsa ndima izvozvo. Chris?
Yes, Jonga. Do we have a...
Yes, hanzi tinava Dennis Juru pari zvino.
Oh, okay. Mr. Juru, sakwamwela uhlelo.
Mukoma Chris, kunjani? Koma Jonga, makadini.
Aiwa, sitirwa penyu isu, regai tiziviso vateereri kuti vaJuru ndiani. VaJuru ndiwo mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association, vari based in South Africa. Ndiwo mavari. Taura henyu namukoma Gande.
Yebo, Mr. Juru. Yeah. Ya, ungasitela ngamafitshane kuti umumo unjani khona ngapho eSouth Africa. Vesisi zvavanye besithi hayi eZimbabwe kunzima, asizozo sibuyele ngalesi sikhathi ngoba asenelisi imali, uyathi ufike ekhaya into ziyadula lokunye okunjalo. Kuhamba njani? Bayahamba yini abantu ngobunengi?
Ye, abantu bayahamba kodwa akufanele iminyaka. Abakho baningi njengeminye iminyaka ngoba basikhangele i-date namhlanje ithi 19. Kodwa abantu abakabe khona kakhulu, but impahla iningi ukudlula abantu. So masilinganise lenye iminyaka, uyabona ukuthi abantu abakho baningi kakhulu.
Hayi, kwezwakala Jonga.
VaJuru, ndofunga mukarova semarovera amaita paisindebele apa. Nerurimi rwaamai rwechizezuru, rweshona, rwechikaranga, mubva maita futi nerwechirungu rwamakadzidziswa kubvira muri grade 1. Tichitaura kuti zvinhu zvakamira sei, vanhu vangonzwa vari kunzwa kuti zvinhu zvakamira sei tichitarisa nyaya yekudzokera kuzororo ifestive season. Tinoziva kuti zvinhu zvinoti apo nepapo. Tatoona vamwe vangu vachitumira mamesaji kustudio 7 vachitaura kuti ane mazuva anokwana kuita mana hanzi takakwira bhazi rimwe ratisingatauri hedu nezita, nokuti hatina kukwanisa kubata vebhazi iroro kubva kuPort Elizabeth nemusi wemugovera kusvika iye nhasi vanga vasati vasvika muHarare. Izvii zvamungataura pamusoro penyaya dziri kungoitika negadziriro idzi?
Hongu mukoma Jonga, ndichitanga zvangu nenyaya yevanhu vakabva musi weSunday kuPort Elizabeth. Hongu pane bhazi ratisingakwanisa kutaura nezita zvedu, asi vanhu vanoaziya mabhazi anobva kuPort Elizabeth. Pane bhazi rakabva musi wesvondo Port Elizabeth. Bhazi iri rakawanikwa richioverheat, richipisa zvakanyanyisisa zvokuti rarisakwanisa kuti ringe richifamba. Saka bhazi iri harina kuzokwanisa kusvika kuHarare nenguva yaifanwa kunge richisvika. Asi zvisinei hazvo, muzuva ranhasi pandapedzisa kutaura navo vebhazi iroro, vanga vave mumasvingo. Saka tinofara kuti bhazi iri razokwanisa kusimuka nhasi kuti ringe richienderera mberi nerwendo rwavo. Takatarisa vanhu vaveko, asi havana kuwanda sekuwanda kwavanosita. Kunyanya takatarisa munyika yeSouth Africa inove ine vanhu vakawandisa vanobva kuZimbabwe. Tinoona kuti izvoni zvinhu zvinonyanya kutumirwa kudarika vanhu. Takatarisa paSouth African side tiri paBait Bridge, tinoona kuti veimmigration neve SARS vakushandira vari kunonzi kugomeshwa kuzasi uko, havachisiri kushandira vari kumusoro. kwa tinoziya vari kana isiri nguva yezororo. Asi hazvo misara iriko zvayo asi iri kufamba nechimbi chimbi. Tinoona kuti misara iri kufamba zvikurusa zvekuti hakusi kunyanya kunonoka zvekuti ungati wanonotwa. Zviri ngopota zvada kuinzana nemafambiro anosungoita vanhu kana isiri nguva yezororo. Tichitadza kurutivi rweZimbabwe tinoona kuti misara iri kufamba zvikurusa. Iri kufamba chaizvo zvekuti mabhazi aye anosumuka kana muri muJohannesburg anosumuka nenguva dzekuma 6, 5, 6. Tinoziva kuti mabhazi iwayo anosvika kumaborder kuma1. Asi tinoona kuti kuma4 makuseni anenge atodarika. Saka zviri kufamba zvikurusa. Misara iri kuita ichiwanika asi achifamba zvakanyanyisa. Kwoita nyaya yemitengo yemabhazi, vanhu ngavasafamba nemari inoshota. Tiri kuona kuti pane vanhu vazhinji vakabatsira musondero rinoiri vauya nemari yanga ichizoshota kumabhazi. Ndinokurudzira zvikurusa kuti vanhu vazive kuti bhazi riri kubva kuPE richienda kuHarare riri kuchaja richichaja nhasi 1500, riri kubva Joburg richienda kuHarare nhasi ranga richichaja 900 rand, riri kubva kuJoburg richienda ku Bulawayo ranga richicharja 800 rand, rinobva kuJoburg richienda kwaMutare nhasi ranga anga richicharja 1000 rand. Saka ndomamirira zvakaita. Mitengo yekubva kuZimbabwe haisi dambudziko zvikurusa because mari ikashota
unodzokera kumba. Maita basa vajuru, rambai muri parunhare. Taita mutereri wedu wekutanga ari parunhare. Alo. Ndofunga nhare yadona. Vajuru, tsanangurai zvenyu, maybe makangoita futi zvimwe chete nechirungu.
Okay, thank you listeners. For those travelers who are going to Zimbabwe, it might be from South Africa or any other country, third countries, please note that there will be some delays due to congestion, as we all know that this is festive season and we always experience this congestion. But what I can advise people who are coming from South Africa to Zimbabwe is that the transport prices, buses are charging as follows. If you are coming from Port Elizabeth going to Harare, buses today were charging 1,500 rand. If you are traveling from Johannesburg to Harare, buses were charging 900 rand. If you are traveling from Johannesburg to Bulawayo, buses were charging 800. If you are traveling from Johannesburg to Mutare, buses were charging 1,000 rand. Those are the charges which buses were charging, travelers.
Oh, thank you so much, Vajuru. Chris, regai timboona kuti Vajuru achitora mafemo. Tingonzwa kuti vateereri vari kuti chii. Tina mukoma disciple Gilson Madani revanyora pashwa na Facebook page yedu. Hanzi pano tiripo, aiwa tinogamuchirai. Then wegona Chitova, hanzi hello, aiwa tinofara zvikuru. Tadzoka zvakare na mukoma Gilson, hanzi tapinda pano. Kuita love more chingoma igwenzi, tapinda muchirongwa murise mese, vamushamarari mese, aiwa takasimba. Hanzi na Moses Kazingizi. Tirimo mukiyu yekuchirundu kuZambia marwadzo vari kuenda kuZambia. Hanzi pane kiyu kuenda kuZambia. Ndimkoma Moses Kazingizi. Messi chamisa hanzi eite moworkers yo ndo vange vekukrosa havozve vasazotisecha homwe dzedu zvavaita dufandu kudai kuwanda. Ndi Messi chamisa muzvare kana ndimai vari kutaura pamusoro pevashandi vanonzi vaiswa paBetbridge Border Post nezinara kuti vanga vachibatsira kupinda nekubuda vanoita 8 kana makumi masere wawedzerwa kuti vanga vachikurerutsira indima pakupinda nekubuda. Kwoita Boas Jayagura hanzi zvakaoma kubhadhara 500 plus 300 pula yefaindi pakaoma. Ndofunga vari kuboswa vanaurotaura nezvemapula. Tendai Musvibe hanzi mahwani 8 workers vanenge vasina kuwandisa here pahwani border. Ndo mamwe mashoko atinawo pano Chris.
Yebo Jonga, si yaziseke abalaleli ukuthi lingasithumela ke inombolo zenu sixoxe lapha kuhlelo lwethu olwe live talk. Inombolo ze WhatsApp +1 202 465 0318. Yes, sixoxa ke nge ngamalungiselelo awe kefu elekhisimusi.
Azithi nemthereri parunare. Hello. Hello.
Maskera sei.
Taskera maskera ondiya navo.
David Musungo.
Mukoma David Musungo. Murukufona murukupi mukoma David? Botswana, hai wandima ita mtereri wedu wekutanga kupinda muchirongo achibva emangoita zvinoitwa nedangwe.
Ya, wachirino iyi nofara chaizvo kuti tasvika munguva yemunadzika.
Asi muri kutaurira pasi zvakanyanya mukoma David, muri kutaurira pasi zvekuti vatereri vamwe havazokunzwai.
All right. Tinofara chaizvo kuti tasvika muna December tiri vapenyu kunyange zvazvo zvinhu zvakaoma kumusha. Tiri kuno kwatiri kuno kuti kuzama kutsvaga kuti tibatanidze muri tirarave. Saka taramba zvakadaro hamheno kuti tinosvika kupi dai nyika yedu yakanakawo tiri kudzokerawo tinofara tiri kumusha. Iko zvezvo hatisi kutomboenda, tiri kungotumirawo kuti vanhu vakwanise kurarama.
Ima hamusi kuenda kumusha?
Tikutomboenda bhozi nemabhazi acho madhurira anenge achiita. Tinotongoona kuti mari yacho zviri nani kuti itongoita ibatane neinoenda kumusha kunodyiwa nevari kumusha.
Kubva kuCameroon kuenda kuZimbabwe kana toti mukuenda kuHarare, imwe muri kubhadhara mari?
Ya, nguva inoiyi yeChristmas inoyi vanoti kwidzei, saka inenge yakuita iyo 700 pula.
700 pula from Cameroon kuenda kuHarare?
Ehe.
Pakaoma.
Pakaoma.
Ende hauzongoenda uri maoko chete, unofanira kuzosvika uchitambirwa, hauzotandadza futi variko.
Ya, ende uchazoda kudzoka futi, saka unofanira kutenga wakabata mari yakati o.
Ya, pakaipa, nokuti isisu tee tichinzi tisu maguide kana makamauya kumusha isisu vanenge vachitenderera tikuratidzai kuti apa akugara ninge apa. Ninge akatama, ninge akadaiso, magaidi anoda kubhadharwa futi nekunwiswa.
Mazuva anenge awanda usina kuvaona vanhu
iva. I know. Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma David. Mune vamuriuda kukwazisa here kana kusiyiwa mashoko pazoro rekrisimusi?
Ya, ndinoda kukurudzira vari kufamba kuenda kumisha kuti vafambe zvakanaka migwagwa yedu. Speciali taakudii rekuZimbabwe haina kumira zvakanaka. Ndinokuda kuvakurudzira kuti vasamhanye, vafambe zvakanaka uye vafambe kwakachena. Ndinoda kukwazisa mhuri yangu iri kuZimbabwe yose, kwamusungo wose, nemudzimai wangu nevese vanondiziva.
Thank you so much mukoma David, muwane zoro rakanaka.
Tinotenda mukoma Jonga.
Welcome. That's mukoma David Musungo is calling from Cameroon, Botswana. He says he's happy to be alive in December and he's looking forward to enjoying the Christmas holidays, though he's not going to Zimbabwe because of the cost involved. He says from Cameroon to Harare, he needs 700 pula one way, which is about 1.4 pula to and from. And you also need money for groceries and presents. And he's urging motorists to be cautious on the roads, especially those in Harare, I mean in Zimbabwe, where he says the roads are not in good condition. Chris.
Yes, sir, Jonga. Let's go back to our guest, Numzana Juru. Ukon.
Nisakon.
Yeah, Numzana Juru, siyabona ubana iningi elinye abanye kade bekhala ngendaba yama permits lapho ukuthi bengakalungisi kuhle. Ungathini kubo, ungakuyini ungabacebisani labo abangani amaphepha abo amanga kahle?
Ye, ma i-permit yakho ingakaba right kuyingozi ukuthi uye Zimbabwe ngoba bazobe sithi ule overstay ma usufuna ukubuya. So kungcono ungahambi or ma uhamba angazi uzozani iplani iphi, kodwa ukusebenzisa ipassport kuyingozi because bazothi overstay. And then abangela wama-passport siyakwazi ukuthi iningi labantu especially la e-South Africa abanawo ama-permits. Ma uhamba kufanele ube le 400 rand iyenzayo ukuthi ufike eZimbabwe masibhekane le namaphepha ma that is my sense bus but ma uzihambela eZimbabwe ezinside amapolisa ayabe efuna 325 rand or 20 US dollars yemali oyibhadalayo emapoliseni bakuthi nje yi receipt but ma usebenzisa bus yi 400 rand.
Okay, hayi kuyizwakala jonga.
Vajuru Tambo rambai makabata Vajuru paita mutereri nhasi nhare dzinenge dziri kunakidza idzi. Regai tinzwe kuti panani. Hello. Hello, makadi.
Nosimba makasimba here.
Takasimba ndiani avo?
Motorona mukoma tinotenda.
Mukoma tinotenda, muri kupi?
Pretoria pakocha nguva apa.
Mukoma vari pa Pretoria South Africa. Kumusha muchibva kupi?
Kumusha ndobva zvakarinopisa.
Zvakarinopisa. Tinotenda vekuzaka kujerera uko. Aiwa tinotenda zvikuru.
Bhazi radhura kana ndachida kumbonoona vadhara kumusha kumanje. Kugere ndere kwamutare bhazi retinokura bhazi rekwamutare rinopfuura neparoya apa saka rinzi 1000 rand yei iri kuchema mani mabhazi dzako dzakumbonoona vadhara paholiday apa.
Ndakanzwa vakawanda vachiti aiwa isusu because kuti tiende kumusha tine tichizoda gurosari nechinechi vazhinji vaingozodaidza hama dzacho dzichiuya kuZimbabwe dzichiuya kuSouth Africa hamuna kuda kuitawo izvozvo.
Pakaoma mudhara wangu nekuti aiwa ndingavadaidza zvedu hama dzikauya kaasi tekuti aungonondonotikawo zvevhure kwedu.
I know.
Saka panenge pakaipa takuva manga asangovatumirawo zvidokobokechanganibhegi angadiki kaaa ari kunzi 800 kutumira chete saka ai avangakutambi vasina vane nzara mani.
Saka mune mhuri here mukoma tinotenda?
Mhuri ndinayo zvangu kunoko.
Iri ikoko. Aiwa ndandabvunza nekuti ndandanzwa muchingotaura zvevadhara ndikati ko mhuri mungangoikanganwa kamukazoyakazita zvekunzwa paredhiyo kuti hamuna kumbotaurwa.
Aiwa mhuri tinenge tinadzo.
Ndizvozvo. Aiwa tinotenda. Mune vamurudawo kukwazisa here? Mungotidimu tobva taonekana.
Ndangokwazisa hangu mudhara wangu ari kushanda pachitungwiza apa pakanzuru apa.
Vanozivikanwa nekuti hani nokuti imangoti tinotenda sezita renyu but hamuna kutaura last name.
Vanonzi vampostori.
Vampostori. No problem. Wakwaise zvenyu?
Ndinoda kukwazisa vampostori nokuti mudhara tinozosangana after 25 apa pamwe mabhazi anenge adzikata kuya kuzokuonai. Maita zvikuru maita basa.
Thank you so much mukoma tinotenda.
Zvakanaka.
Thank you Chris. That's mukoma tinotenda. He comes from Zaka. He says Zaka yes. Masvingo. Zaka is in Masvingo.
Zaka rinopisa.
Yes. Jerera area. And he says he could not go back home because of the high cost of transport. Yes.
Okay. That's something. You were about to ask Mr. Juru a question. Right?
Yes, Mr. Juru. Hello. Juru. I wanted to ask you about the pressure that the border, post-border employees meet during these festive seasons. Mostly the pressure there, people end up being at the border for over 4-3 days, 5 days or so, and we have seen Bedbridge Border Post beefing up its staff at the Bedbridge Border Post. That's Zinara Zimra with about 80 staff members. What do you say about this? Do you think it is going to ease the congestion that we normally see during this time?
Of course, I think it helps, but mostly what is needed is equipment. Because if Zimbra has 3 computers and hire 1,000 more employees, it doesn't help because each computer cannot be used by more than 5 people. A computer is designed to be used by a single person. So what is needed is the capacity of the border, not only the increment of manpower. So I think what they need to do is to put more equipment at the border than to only increase the manpower. That's what I think. And at the same time, travelers need to be organized, because sometimes you realize that an official can assist someone for about 20 minutes, and at the last minute they realize that that person doesn't have enough documentation. So that's waste of time. So people need to be organized. That's why I said earlier on, people should know documents which are required for someone to cross the border, especially when you are crossing with a vehicle. People should know all those requirements. So I would like to advise all travelers to have proper documents. If you are traveling with a car, you should know that you need to have a passport. There's no way you can cross without a passport. If you are traveling with a foreign registered vehicle, you should have a work or residence permit, because a foreign vehicle needs to be driven by a visitor. And if you don't have a work or a residence permit from a country outside Zimbabwe, then you don't qualify to drive a foreign registered vehicle in Zimbabwe. You should also have 750 rand for small vehicles. That's the total amount needed by Zimbra, Zinara, insurance. The total amount needed is 750 rand, which is equivalent to $50. You can also pay $50. Zimbra doesn't take bond notes from visitors. They want foreign currency. And travelers should also know that they should have a car registration certificate, what we normally call a vehicle book, or I don't know, we call it that way, but it's a car registration certificate. If the car is not yours, you should have a letter from the owner of the car, registered owner of the car, stating that he or she has authorized you to drive the car out of South Africa or any other foreign country. It can be in the form of an affidavit. If the car is still under bank, you need to have a letter from the bank indicating that the bank has authorized you to drive the car out of
South Africa,
that foreign country.
Okay, thank you so much, Mr. Juru. Ramba nyimuri parunara chimbotora mutereri. Hello.
Hello, magadi.
Taka simba ndiani vari parunare?
Ni simba rashe kuJoburg.
Simba rashe muriku
Joburg.
Joburg. Simba rashe in South Africa. Thank you so much. Chirongwa ndechenyu tipe zvamunazvo mukoma.
Ndinotaura nawe yekupingwa kwamaizi wenga ukuku.
Nhasi zvedu tatichitarisa nyaya yekufamba kuri kuita vanhu kuenda kumusha, asi tinogona ngokupai mukana hatizotarisira kuti panowana munowana mhinduro ayo, but nyaya yatiri kukurukura ndezoro rekisimusi rakatarisa ana vana vezimbabwe vari kunze kwenyika. Ngotipai hanyu pfungwa dzenyu dzamaa muchida kutaura.
Nyaya yemaizi wenga iyo zvinoitika mukadzi kana unaye mumba akaona kuti uri kutora mari yekuba, iye anotorawo achiisa pasaidi.
Ipapo manje hatigone kupatsinhira mukomana kuti hatizive kuti pane umbo hwekuti vakaba mari kana vamuri kuti vaitorerwa mari vakaba. Tine urombo hedu. Kana musina zvinhu zvekutinge tichikurukura, toonekana hedu. Kana musina zvekutaura panyaya yezororo iri. nekuti nyaya yamaichwenga nyaya iri kumatare hatigone kuti kurukure muchinongedza vanhu kuti vazobavadi. Tinotenda mukoma, thank you so much. Okay, Chris.
Yes, Chonga, so we are joined by one of our other guests, Victress Matutu. Siya kwa mgele utle? Yes, ya pila. Tell us what the situation is like ahead of the festive season.
During this time of season in Zimbabwe, they are like up and down.
Your line is not clear. Maybe we'll have to call you again. Ungafaka phansi zakufonela futhi ingane izwakali kahle.
Okay.
We'll try to call back Mr. Victress Matutu, one of our guests. She's with Zim Imbokodo. Did I pronounce it?
Yeah, you got it.
Yes, tinamkoma Donald Mamboma. And can you please call me? Waisa namba yao, wanyora pashwana Facebook page. Kweta mkoma Simba Matare. Anzi mkoma Jonga na mkoma Mtungamiri Makadini. Tapinda wa Mchurongwa. Tiri Warden Free State. Ewa mkoma Simba Matare. Nasi pachirongwa pana Jonga Kandemiri na Chris Gande. Mtungamiri Nkomo. Akupai na Odzesi Ndebele. Kweta mkoma Mamboma wadzoka Zwakara. Anzi mkoma Jonga juzi renyo rakasho na kachoso uya inaro kumusha. Aish vauda oto goa na kaya ngundru mpenya. Tina mkoma Joel Mungani. Anzi mkoma Chris Kunjani. Mkoma Jonga muriseiko iko call me. Saka tichaiza kungatishwa fuenira vese watiru kutawura. Warigaiti nzwe mai Matutu wanengu wadzoka parunari.
Yebo mamu.
Mo.
Yeah, so you were telling us how the situation is like in South Africa ahead of the festive season, especially as far as Zimbabweans traveling to Zimbabwe are concerned.
Okay, yeah. Like always, you know, during this festive season, the Zimbabweans who are living in South Africa, they get time to go home and be with their families. So it's like almost maybe 75%, more than 50% of Zimbabweans who are working in South Africa are busy preparing and going to Zimbabwe. So that festive mood for the Zimbabweans who work in South Africa is just, you know, is at a higher point. Mm-hmm. They are just busy. Like every weekend from the beginning of December up to now, the weekends are very busy. The Zimbabweans are just busy. Some have been traveling from the first weekend of December until now. And I think these days it's worse because everyone's like on holiday, everyone stopped working on Friday the 13th. So everyone's just looking forward to having their Christmas, to having the festive season with their relatives in Zimbabwe. So the mood is just like that. It's a festive mood, a traveling mood.
Yes, you know, we have been seeing on social media some Zimbabweans who are in Zimbabwe saying, you know, like they're throwing their hands up in the air and saying, oh my God, they are coming again, those people from the diaspora, and they'll be telling us, why didn't you say this is not here? I was going to bring. I mean, in short, what do you make of the relationship between the people outside the country and those in the country when they go back?
I think people in Zimbabwe, who live in Zimbabwe, they must understand that the excitement by those who live in South Africa, it's just going home. They are not like used to be home the whole year. We are in South Africa. And when you go home, you just expect people living there to accept you. Like you are a family or your friend. You just went for a year to South Africa. And when you go there, the people in Zimbabwe, they just like, they feel like people coming from South Africa, they've got this tendency that they don't like people living in Zimbabwe. They don't like that. I think people call them Indiva. They are here. They just start telling us stories and they just start lying to us. Like you are saying, they'll just say, oh, why didn't you tell me that you wanted this? I should have brought it there. So I think the relationship between people living in Zimbabwe and those working in South Africa is like people from different worlds in which it's not supposed to be like that.
Chris,
those who are working in South Africa are still Zimbabweans.
Miss Sister Matutu, let me just bring in what our listener said about that. Our listener wrote on our Facebook. He says that's Mkoma Tendai Mushibe. He says Vano nonge za mengo ni kids emota, you know. The pointed mengo is in khakis.
Is that even true? I don't know. I don't think that's true. I just go there with my car, I put my khakis. You are just going on that mango to your apple. Why would I use to point the mango? Because I've got the key on my hand. I'll use the key. It's not that I'll be using the key like in change that. No, it's just because I've got my car key on my hand. You're up there in the, on a mango tree. So obviously I'll use that hand with the key to show you which mango to drop for me. I don't think that's true. It's just those kind of talks that people say. You know, there are a lot of names that are given to Indiva because they come to Zimbabwe and do this and that. But I don't think that's true.
Mm-hmm. Oh, thank you so much.
Yeah. Please remain on the line. Can we take? We'll take a quick break and we'll come back.
Okay.
Tinawe Studio 7, number 2, Praxedis
Jeremiah. Hello, Chris Gandhi.
Lami Utchan Lilim Tang. Philippi Sena, it is Musi Enche. Lunya Umusha, Olenja Bulu.
Ikisimusi sifikile.
Isifikile.
Yatoshika. Vajuru pane nyaya yambotaurwa na Chris Gande. Hanzi vanenge vabva kunze. Vanenge vakuti dai makandudza ndakauya nemagetsi kana ndakauya nemvura. Ndiri kuda kuti mugadzirire mhinduro. Rambai muri pano nati munzwa muteerera ari parunhare. Hello?
Hello?
Ndiani avo?
Indiretwa Solomon Gwerevende.
Mkoma Solomon, where are you calling from?
I'm calling from Clermont-Ferrand in France.
In France. Oh. If ça va?
Ndichiri munyowa nichikwanisa nyatsoziva kuti zvinofamba sei.
Aiwa zvinonakidza tichikwanisa nge tichibatwa nevanhu vari kure iko kumuchitibatwa pamasaisai. Tinotenda zvikuru nekupinda kwamaita muchirongwa. Kumusha ndekupi Mukoma Solomon?
Kumusha kwandinobva chaiko kumanikaland kubohera kunonzwa Muzokomba ndokwandinobva.
Muzokomba movers uko.
Yes,
iko. Ai, vandofunga vari kukunzwa kuti mukomana ari kuFrance tamunzwa pa Studio 7. Taura itinzwe zvamungataura.
Ya, semaonera ndiri kuita because yes, nokunonga tiri kuno tichiita zvatinoita. Asi moyo nefungwa nenyama zvose zvinenge zviri kumusha tichishungurudzika nekunetsekana kuti dai zvatinoonawo kune dzimwe nyika zvakanaka zvinoyemurika dei tagonawo kundozviita kumusha kwedu tabatsirika uye tasumudzirawo nyika yedu yabva mumatambudziko airi pazuva ranhasi. Zvinotibata uye zvinotirwadza zvikuru kwazvo nekuti kana tichiona zvatinowana kune dzimwe nyika dzatiridzi because ini ndakawana mukana wekuenda kunyika dzakawana because I'm studying. I've been in Norway, I've been in Hungary, right now I'm in France, next year I'll be in London. Ndaona zvakawanda. Saka tinorwadziwa zvikuru kwazvo nekutambudzika kune kuchiita vanhu kumusha tichitambudzika nezvimwe zvinhu zviri very simple, maminor problems ekuti anogona kungogadzirisika nenzira dzimwe dziri nyore-nyore chaiko asi tinoshayiwa kuti zvofamba sei ndodambudziko ndozvinotibata-bata uye ndozvinotishungurudza kana tiri kuno kunze kudai.
Ndofunga kuti zvingoita nyore, you can do the same in English. Just explain.
Okay, so it's like, yes, we are here doing what we are doing, but we are being really affected by the challenges that are being faced in Zimbabwe, that are being faced with our families, that are being faced by our parents, our relatives. We wish if the current government is free to accommodate ideas from different people, especially those who are in the diaspora, so that maybe they can find ways to chip in and try to solve some of the problems which are currently being faced by Zimbabweans, and some of the problems, I think they need just little energy, just little effort. So I think it is very important that the Zimbabwean government and Zimbabweans in general, that they should try to maybe find some way to address some of the challenges we are facing in Zimbabwe.
Mm. Thank you so much. Muneva viri, rewa munu kona ungoti kwazi sei pa nguwa ino.
Ya, ndinavu waviri wa munu kona kudaku kwazi sa zikuru wabereki wangu, baba wangu wanonzi chengeta ibere vende, na mai wangu wanonzi Angela Marwisa uyeze nisinda kangan uwe mukadu wangu, na ume mzingwa ni mwana wangu tadiwana asheva kumashingu.
Ndo daira kuti vazvinzwa kana vasina kuzvinzwa ndo message yavachatanga kuwana mangwana kusini kana vari kumaruwa pavanoenda kunochera mvura vachanzikoma kanzwa here baba vacho kukwazisai kana vari mudhorobha pavanoenda kunotenga chingwa ndo message yavanowana tinotenda zvikuru mukoma muramba muchitsigira chirongwa chestudio 7
tatenda.
Thank you so much Chris, that's our listener from France, Mkoma Solomon, he hails from Buera, Muzokomba area. Mm-hmm. And he was calling us from France. Ndanda vunza kuna Mkoma Dennis Juru, mvunzo wa wambo, mvunzo wa yu, kuti wa mkana waenda kumusha. Wanengu wa kuti, hako, tulukunu wati sina mkaka, dae makanduza, ndaka wane mkaka. Wa mwashiti kuna wakuna magesi, dae makanduza, ndaka wane masola panel, wa mwashidaro. Anzi ndonji kitu kaniwe kudiaspora ya Zwa Juru.
I think it's so as negative shaka tifure wanga wakireva nema zao because awaze kuenda kumusha usingatari na wane kumusha ekoko mazwano kune ma WhatsApp kune njo wani wamoche te wano nge drama ango ne kiyao wane zenge wono nyepa kana uwasina mari kutienga nga wangu tawadisho shaka oma life yaka omo kwa South Africa kwa che ikoko wa azure nekuti kena wanyangori kunze kwenye nika kukave kupi kuno dakura la magafuti asante kuti kutumira dezi ndo kunenge kuripo wakine wewo kura la makuno dikanwa mkandisa mkana nda makanditendera kuti ndi chinze kanya yake kutos kwa funetu kwa vanyo mumaboda chino basira waka wanda shukurusa mkoma junga na mkoma
ngoti imu
rekani kuti gaga ndofunga makandipa 90 seconds zvinopedza ndinokurudzira vanhu vese vanenge vachi travela to Zimbabwe kuti vasa taure nevanhu vavanosangana navo mumaboda vavasingazive zvekuti vachiburuka mumabhazi vanoona vanhu vanovati tipeti kubatsirei tipeti kubatsirei vopedzira mapassports avo adhindwa zvidhindo zvefake vopedzira vashaya mapassports avo asi vamboyambirwa mumabhazi bhazi richifamba vachiudzwa kunzi driver wenyu ndeuyu anonzi Nhingi, conductor wenyu ndi Nhingi, asi vanoona vanhu vachinyarara kuti ziva ine dambudziko vozoti vasvika paboda vaakutorwa nevanhu nemakoronyera uye kana vanhu vachichinja mari ngavasangomhanya vachinja mari zvisina order yese ibva waziva kuti mari nhasi rate iri pamari iyi kwete kutozinotsotswa uchisvika mari yawakaseenzera yese yoshaya zvayakaita ndikabvumirwa muchidimbu ndichati gagagaga nhasi mamiriro anga akatoita rate ndeyekuti rand to US dollars wango uchiti 1 US dollar wango achipuwa 15 rand 50, rand to bond wango achipuwa 103 bond kana wine 100 rand, rand to eco cash wango achipuwa 130 eco cash kana wine 100 rand, eco cash to rand yanga iri 155 eco cash uchipuwa 100 rand, US dollar to eco cash yanga iri 100 US dollar uchipuwa 2100. Saka ukanga uineka idea bichana kubirirwa kwako kunozoti iteyo nani haubva wazobirirwa zvakanyanyisisa. Ndinotenda mukoma Jonga na mukoma Chris.
Thank you, rambai muri parunare Chris tumbonzwa namai matutu.
Yevo Jonga ndingasitela mama matutu kuti sizwa banenge kade bekhala ngokuthi imbadalo yokuya ekhaya isikhweziwe kakhulu ungasitshela wena odibane lakho. Hello,
uya ekhaya kugcina kufika iw price from le ephakathi wonyaka.
Mhm.
Ibuhlungu kakhulu ngoba manje amabhasi ayi 800 rand emuntwini ole passport e-straight like le passport ene permit 800 rand ibhasi okuyukuthi ngoba September ibhasi was like 350 rand so ikhuphuka nge more than 100% ibhasi from September makushika manje ngo December isikhuphuke nge more than 100% so angazi ukuthi ukuthi ngubani obhekele indaba zokukhuphuka lokwehla kwentengo ye-transport yesuka eZimbabwe, e-South Africa isiya eZimbabwe or vice versa. Ukuthi abantu bengasizakala kanjani. Angeke sibe labantu abaku-transport business e-transport bekhuphula intengo yamabhasi ngaleyo ndlela. Ngoba yi-day like robbery le. Ma ungena passport bathi 1200 it's 800 rand ibhasi le 400 le yasebhoto. So abantwini kunzima kakhulu yazi ma ulungiselela ukuya ekhaya ucabanga ukuthi une-passport engena permit kuzamele ubhadale 1200 just isindle trip siyadinga mpela usizo njengabantu ukuthi kungayiwa kubani kukhulunyelwe bani ngendaba le yokukhuphuka lokwehla kwentengo yamabhasi ngoba iyahlukumeza abantu kakhulu
hayi kwezwakala ungabamba khona phecingweni silo mlaleli siyakwamukela kuhlelo.
Hello.
Yebo.
Ukhuluma lo Sizani Ndlovu ePalace eBotswana.
Oh eBotswana.
Yes.
Yes, ungasitshela ukuthi lihambisa njani malungiselelo. Banengi yini abantu abahamba bevela eBotswana besiye eZimbabwe?
Banengi kodwa mina bengicela limbuzele lo okhangelane la ma cross border association nelo okhuluma ngama price amabhasi ukuthi why kanti ngalesi sikhathi bekweza intengo yokugada amabhasi bona bekwazi ukuthi ekhaya kunzima kangaka.
Mr. Juru nangumbuzo. Mr. Juru?
Yes, ngiyezwa. I-problem yikuthi ngalesi sikhathi into yokuqala yikuthi ibhasi lithatha isikhathi ukuya eZimbabwe ngokubuyela so bagcina sebethaje imali eningi. Into yesibili ukuthi izinto zingaba ziningi i-transport ibe lutshwana kusho ukuthi i-transport izobe iku-demand ufana le mali i-government ingaprint imali eningi iyaluza i-value so ama-customers ayabasebemaningi kakhulu that's why besiza babekweza ama-price.
Hayi nangisho impendulo uyayizwa mnumzana.
Ngiyayizwa kodwa akuguli kangako
bamba kancane nangisakhuluma uJuru bamba kancane Mr. Juru
bengisithi ngesikhathi sekhesi njengesikhathi lesi kuba lamapolisa amaningi kuba nezinto eziningi eziyenzayo ukuthi ama expenses ebus ukuya eZimbabwe alimanengi so that's why umthengo uyaphezulu nami.
Okay hayi ngiyabona uphendule kahle lapho mnumzana.
Hayi uyazwakala khona kodwa hey sathi kuzima.
So manje wena ukusuka eBotswana usiya eZimbabwe ubhadala malini kathe sokubhadalwa mali?
Normally bengikwazi ukuthi mina nginganisuka angikho ngiphakathi between ngisephalaphi mina manje between Francis Town and Aboroni bengikwazi ukuthi from Palaphi to Bulawayo ngisuke Bulawayo mina bengikwazi ukuthi ngibhadala
100
normal price nxa kuphakathi kwesikhathi nginganginde 100 kula ngiyakwanisa ukusuka ePalaphi ngiye eZimbabwe and then 100 pula nyakwansi suka eBulawayo ngibuya futhi lapha ePhalane. Manje into enzisa ubuhlungu ngasikhathi ukuthi babe bekhwezile ama-price abo. Enxa yathola ukuthi enxa yikhathi esinazosuka ePhalane usiye eBulawayo khona bedwile. Bangakuthathe enxa 200-300 futhi.
Hayi, kunzima.
But nge-normal price bayehlisa.
Okay.
Sile amapolisa elokhu ekhona ngale khaya. Kwakumenti labo basizwele.
Yeah.
Iye.
Hayi, sibongile kakhulu, siyathemba labo balalele bazalizwe.
eh ukuthi basinakekele sibili ngoba lati yona le imali encane esiyithola ithola nje masitholi ku-GP. Eh
hayi sibongile kakhulu mnumzane.
Hayi kuyabongeka baba thi.
Thank you so much. Rikati ngotarisa vateereri varipa Facebook page kuti vati Mukoma Talent Muchemwa Hanzi Bo here vana Mukoma kurise ikoko narobasa muri kubata nyaya dzipiko nhasi ndini wenyu mufana from Zimbabwe Harare nhasi tiri kutarisa tirikurukura nezve gadziriro dziri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika vachidzoka kumusha vachigadzirira zororo rekisimusi koita Dickson Moyo Hanzi Dickson Murozva kuuya kwavambeki kwakanaka nokuti vanhu vatambura vari kutaura nezverwendo rwavatambeki vanga vari munyika vachisangana nevemapato ezvematongerwo enyika pamwe nevemakereke nemamwe masangano akazvimirira koita Mukoma Tsangadzi Kagurabadza vari kuGermany vaisa namba dzavo dzekuGermany hanzi ndapota ndifonereiwo ndibateiwo Mukoma Jonga ndipewo maonero angu ndimukoma Tsangadzi Kagurabadza totarisira kuti vakabata nhare vachakwanisa kubata Mukoma Kagurabadza kana tisina kukwanisa kubata muchipinda muchirongwa tongoti muwe nezoro rekisimosi rakanaka vari kumusha ndodayira kuti vanzwa kuti Tsangadzi Kagurabadza mupenyu mutsvene paGermany apo Chris ndofunga kune vamwe vateereri kana kutonzwa kuna amai Matutu.
Yeah, let's listen to Matutu. Likuzwe njani kuloko okwenzakala ekhaya kathesa ukuthi kona abantu batha kula magetsa kula nto ezinjalo kodwa abantu abakhona ngapho eSouth Africa bahamba nje besithi beseyavakatsha bakhona yini abathi ngenxa yomumo kabayi. Hello Matutu. Hello.
Looks like yafunga nare yawe inenge yati raske.
Matutu.
Yeah, I think the phone we've lost here. Hey, maybe ndongoda ngopinza vajuru tinzwe kuti vanoti. Eh, vajuru.
Mishe.
Vajuru imwe dambudziko ratinaro ndere kuti nguva dzino dzezorore kisimusi nezvimwe zvakadaro vakawanda vanenge vachipinda munyika vanenge vachizoitawo matambudziko ekukwira kwemitengo yezvinhu zvakaita sezvimwe zvekudya hanzi vamwe vanochinja mitengo yezvinhu nguva dzino dzemazororo kwoitawo matambudziko ezvemafuta ekufambisa nezvimwe zvakadaro zvii zviri kuitwawo nevari kubva kunze kugadzirirawo zvinhu zvakadaro.
Hongu igaro ziva kuti nguva ino inguva yekuti zvinhu zvinokwira nenyaya yedimandi yatabva kutaura nezvayo chero tichiri kukura kumusha uku tinoziva kuti chingwa waitoita chekunyoresa ukazoda kuchitenga kumusha kuya nguva yechisimusi waizwa kunzi chakanyoreswa kana paine chiripo waigona kuzochora nemutengo wakati kwirirei saka igaro ziva vanhu vafanira kugara vakagadzirira asi dambudziko rinozita vanhu ndevekuti vanenge vasina mari dzachona dzekuita izvozvo panguva iyoyo mabhonasi anozouya kupera kwegore asi zvinokwanisa kuitika nezvekuti kana vanhu vachienda kumusha kana wafunga kuenda nemafuta ako ekufambisa make sure kuti waenda wakaisa mujerikani because uchibuda semuenzanisa pabhodha rebed bridge uchingobuda kuti wapedza nevanhu vepabhodha uchingobuda pagedhe rekupedzisira unosvika paine mapurisa anoshura mari pane mapurisa anoneta kudarika bhodha wekuti unopedzisira wazosiya mari zvikapedzisira zvisina profiti zvekuti watenga iyo yanga yaita tichipei saka vanhu ngavaende vaine majerikani avo siyo inobvumidzwa kuti uende nayo asienda uine jerikani kana uine zvinhu zvinofonera vanhu vari kumusha kusati waenda zviri nani kuti uwese mari nekufona kana kuisa WhatsApp ubvunze kuti zviri kudiwa ikoko ndezvipi zvisiko wogara wataurirana nevanhu vari kumusha zvinokubatsira kuti usazosuwa uzazosuwa kukokora usazosuwa tihobvu saka ndozvandinokurudzira vanhu kuti vange vachiita izvozvo vasati vasimuka kuenda murwendo rwavo rwekuenda kumusha.
Thank you so much Gandhi.
Yes, Jonga silo mlaleli lapha usikhumbuzo Moyo oseJohannesburg siyakwamukela kuhlela.
Hayi ngiyabonga bhuti kunjani.
Hayi siyaphila unjani wena.
Hayi mina ngiphelile.
Ye ungasiphathisa kuhlelo lwethu.
Ya mina ngibona ke into ezenzakalayo leze ekhaya azingiphathi. So this angiboni nje ukuvala, ngivala lethe emsebenzini, so angiboni ukuthi ngizokuya ekhaya njalo nezinhla esibe nazo ngokuthiwa ngabafowethu lapho, hayi imali ziyala ma. But umuma ekhaya hhayi awusijabulisi neze.
Kodwa-ke kweminye iminyaka uyakuhambe.
Hallo.
Ye, ngithi kweminye iminyaka uyakuhambe yini ngeChristmas?
Ya, last year bengihambile. Into eyenzakalayo ukuthi yafika imali yashesha yaphela ekhaya. Ithe imali uma seyiphelile, ngacela umhlobo wami ongapho ukuthi angithumezele imali. Wayithumela yafika ekhaya, but kwaba inkinga ukuthi ngiyithole emabhenki kuthiwa akunamali.
Okay. Manje
yeah.
Manje so kuthi ukuthi nqa ukhangela uxoxisana labanye bayahamba yini bona abanye bakhona bezwa besithi bona hayi kungaba kulodubo ekhaya kodwa siyahamba kunjani?
Ya bakhona abafoti abahambayo abalafosa i-situation ziyabafosa ukuthi bahamba. Abanye nakade bengahambanga last year, abanye nakade behambile njalo. Angithi uyazi ukuthi into ziyashiyanashiyana, izikhwama kazifani mdakaba. Thina isikho ukuthi siyafuna ukuhamba kodwa izikhwama hayi izikhwama zeneli. Plus le ngaku-experience-ayo ngakubonayo ngakubona ukuthi no plus lokuhlukumezeka nje ukuthi uzakufika ekhaya uhlukumezeke kakhulu. Wena sujayele impilo yokuphila kahle yokuhlonitshwa.
Hayi hayi kulungile, hayi sibongile kakhulu mnumzana. Siyakufisela ikhisimusi enhle lanxa umumo ungavumi.
Hayi siyabonga, lami ngapho silifisela ikhisimusi elihle.
Hayi sibongile.
Okay, thank you.
Okay, thank you.
Ndofungatinemwe muteereri parunare. Hello.
Hello.
Eh, ndiani vari parunare?
Vamudziti.
Vamudziti. Mudziti, muri kufona muri kupiwa mudziti?
Lala panzi.
Lala panzi. Saka tichangoti mukataura neni neshona bva tataura futi nesi ndebeleka.
Hapana problem.
Ya, ndivo vatinodavo. Titauririwo zviri mupfungwa menyu tinzwa.
Pamusoro peChristmas.
Gadziriro dziri kungoitwawo dzekhisimusi idzo vari kupindawa kubva kunze kwenyika nemi vari munyika zvamungataurawo.
Tinotoyambira vari kubva kunze kwenyika nokuti nyika yedu haisisina kufanana nezvayanga yakaita kudhara. Nyika yedu yanga ichiti kana ukasvika muno munofara usina marobhari usina chii. Pari zvino manje zvasiyana zvokuti vakabva vachiwane mari dzavo vasina kunyatsokuzvichengetedza. Kwane vanhu vaakushandiswa vangava vehurumende, vamwe vacho vanenge vachitori vanhu vanenge vatori nemabasa ehurumende asi ichizokwanisa kurobha vamwe vanhu.
Mongoda ngodaro nezvimwe chete nesindebele Chris.
Ye, ungasitela munomzana.
Chindevere chakubhamba manje.
Hai, vakada chakabhamba, tinotenda, tinongobedurirana icho chishona chamataura ichozvi.
Zvakanaka.
Thank you so much. That's our caller from Lala Panzi. Vati vanonzi mukoma vamudzviti vari kulala panzi vari kuti ivo vari kupa yambiro zvisaro zvezimbabwe zviri kubva kunze kwenyika kuti aiwa nyika yapanduka yashanduka. Kare munhu waigona kuti uine mari yako unozvidyira mari yako uchionekwa kunzi aiwa vari kudya mari yavavo, asi iye zvino munogona kuti uine mari yako unotourayirwa mari yako iyoyo. Is warning those from the diaspora to be careful when they are spending their money, to be wary of those other eyes prying on them. Hanzi vanhu vaakubirwa, there are too much robbers and thieves, so you have to be very careful, Chris.
Yes, Jonga, let's wish again our listeners and watchers Merry Christmas.
Tinave Studio 7 nabati Fraxeres Jeremiah.
Hello, Chris Gandhi.
Nami uzithandekile Mhlanga. Siliphisela ikhisimusi enhle nonyaka omusha olenjabulo.
That's it for tonight, Jonga. The I see you are now enjoying that music.
Yes, Dada Kutu Tamba and you are saying the Kilombo Chapira.
Unfortunately, no extra
no
time.
No extra time.
That's it for tonight. My name is Chris Gande and would like to thank our guest, Dennis Juru of the International Cross-Border Traders Association from South Africa, and Miss Victress Matutu of Zim Imbokodo. And my name is Chris Gande. Let's meet again next time soon.
And I'm Jonga Kandemiri, wishing you a very, very prosperous Christmas and New Year.